Nda phone rwa zvichinzi Mr. Promise Mukwananzweta Jamuka vasungwa vasvika ku law and order vanga vaendako kuti vano reporter sema bio conditions ava vakapiwa muneimwe case yavanga vainayo saka vachisvika ikoko vaenda kuma 8 vabva vangosungwa nemapurisa ikoko eku law and order vachipomerwa mhosvazve yeku konzera mirizhonga yepublic violence iyo yakaitika muswe Wednesday muswe 24 panonzi pakapiswa mota mbiri yemapurisa neZBC.
Saka iwo vari kutambira here mhosvai?
Mhosvai vairamba vanga vachitoita sekuseka zvavo vachiti mapurisa vanongovapomera mhosva dzavasingatozivawo nezvadzo. Musi uyu vanototi havana kana kumbosvika mutauni zuva rese vane kwavandiudza kuti vanga varitori zvavo. Saka tapindura taita inonzi warned and cautioned statement tato yambiro yemhosva yeta toudza mapurisa kuti izvi tinozviramba uye tichataura defense yedu yakazara kana taenda kudare kukoti tinoenda mangwana. Nhasi mapurisa anga achida kuti tiende nesuo tanga tichitopusha kuti tiende kukoti kwacho asi zvazoramba nekuti kukoti kwabva kwazombovharwa zvechinguva chidiki temporarily vachinzi ivo mapurisa anga eriot ayanga apotsera utsunho kachidza mucourt building nekuti kunenge kwangu chinzi kuri kuitika mhirizhongazve kukoti ikokoko. Saka zvatitadzisa kuti tizoenda kudare, tinoenda kudare mangwana nemugovera makuseni.
Mapurisa azivisa kuti pane vamwe vaari kutsvaga here, pane chavambotaura kwamuri?
Mapurisa vataura payambiro yemhosva inotaurwa kunzi vamukwananzi vakapara mhosva iyi vaine vamwe vavo vasina kudomwa mazita asi vanoti vakawanda. Ndazonzwa neunyere kupe kuti vari kuda kuti vataure kana kuti vabate vazorwadza